tinonyanya kurudzira iwayo ma preventive measures atirikutaura ekuti vanhu ngavapfeke mask ichivhara muromo zvese nemhuno, maoko ngaagara akashambidzika kunyanyanyanya kushandisa masanitizers. Kana mamumba mune utori neye ane utachiona, ngatichimbotsaura naye.
Mungapa muenzaniso here wezvinenge zvichifanira kuitwa ipapa?
Pakutandara apa kana pakurara, uye pane midziyo inoshandiswa pakugeza uye pakugadzira nekudya chikafu. Izvozvo ndosvatinoti infection prevention and control. Kutsaura kwatinenge tamuita kuya nekuda kweutachiona inonzi isolation, self isolation kana kuti home isolation kana kuti community isolation.
Sei zvakakosha uye zvichikurudzirwa kuti munhu ambogare ega?
Kakutsaura kaya kanoita kuti tigare kure nakure, ndiyo yatingati social distancing kana tiri kungotaura in general terms. Kana pasina utachiona ndo yatirikuti quarantine, but mubvunzo wenyu wakanangana nevawani kwavaine utachiona weSARS-CoV-2.
Asi izvi hazvizoite here sekunge munhu uyu anenge akusarurwa pane vamwe?
Hatisi kumuita stigma, tiri kungochenjerera kuti pasave nevamwe vanozotapukirwa neutachiona weSARS-CoV-2.
Ndevapi vamungati vanenge vari munjodzi yakakurisisa tichitarisa chirwere ichi kana paine munhu abatwa nacho pamba kana mumusha?
Kunyanyanyanya varimo mumba kana mumuri vane zvirwere zvavagara vainazvo, zvinana sugar, BP, asthma nezvimwe zvingango affecta mapapu, kana immunosuppression kana makensa. Ivavo vanobva vazoita chirwere chinonogodza, ndivo vangazoita 15-20% vaya vanoda kuzoenda kuchipatara chirwere ichi chatozogodza.